Betara vachikutu, musare rita cheri chakauya, vati mutongi wedare, vamise kunyaradzi, vava badarisa mari chibatiko inosvika zviuru zvishanu zvemari yemunyika kuti vatongi vachibva kuumba. Vati kuti vakasungwa nezuro manheru vakarara muchitoki sechiredzi Central Police Station. Muzare chakauya vati vachikutu varikupomerwa mhosva yekutyora mutemo wechikamu checriminal law codification and reform act nekukurudzira vagari kuti vapandukire hurumende.
Mhosva yavanga vachipomerwa incitement to commit public violence defined in section 187 as agreed with section 36 subsection 1a criminal law codification. Mutongi anga ari Mr. Nyaradzi Zenita Pila Mkosi akakwanisa kupiwa bail re 5,000 dare vari kudzoka musi wa 29 June 2022.
Vachikuti vanonzi vakapara mhosva iyi musi wa 3 mwedzi uno apo vakadaidza musangano pamusha pawamambo Chilonga ndokubva vakakurudzira vagari kuti vararidzire senzira yekuramba kubviswa munzvimbo yavakasiyiwa nemadziteteguru avo. Vachikutu varikuramba mhosva iyi vachiti vakatokokwawo kumusangano uyu namambo Chilonga vaJohn Ben avo vasina kuzouya pamusangano wavo. Vasati vasungwa nezuro masikati, vachikutu vakaudza Studio 7 kuti vari kushungurudzwa nehurumende nekuti ndivo vari pamberi pekurwira kodzero dzevagari kuti vasabviswe paivhu ravo.
Ichocho ichokwadi inyaya kutobika and I was knowing that kuti anytime they gonna come because vanenge vachida kuvharidzira kuti urwu rwedu rwuchitsangana rushayiwe vamiriri rushayiwe utungamiri vanatarisa kuti utungamiri unofanira kubva samwe rozotimiririra kuno. So isusu tirikuzvimirira isu pachedu serudzi rwuchitsangana tichiramba zvatinofunga kuti izvi hazvina kunaka izvi izvi hazvisi zvakaenderana nemararamiro edu serudzi rwuchitsangana because you can't say vanhu vakagara 8 years then you say ngavabve anytime hatigoni kuita izvozvo.
Magweta pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika vasoropodza kusungwa kwavachikutu nyaya yavo isati yapera mudare reconcord vachiti izvi kuzama kuvanyaradza. Gweta rezimbabwe lawyers for human rights varivo vanomirira vachikutu munyaya iri muconcord vatendai diti vati zviri pachena kuti vachikutu vave kushungurudzwa nekumbonyikidzwa.
Zviri pachena vakuru vangu kuti vachikutu vari kushungurudzwa nenyaya yekuti ivo nevamwe vavo vakamirira vechitsangano mafremu echitsangano vachirwisa ayo matsotsa anokanganisa Jane Dery ada kutora nzvimbo iyoyo kuti vave nerusen plus nesvaga madiamond. So vachikutu the human rights activist is also coming from a minority group of the same which are none. So vava kuti victimizwa nekuda kuprotekta kodzero dzevanhu.
Izvi zvatsinirwawo nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevagari mumasvingo iro riri kubatsirawo vagari kuchilonga panyaya iyi remasvingo community advocates research and development kana kuti MACRAD. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa MACRAD vaEfrem Tombeni vanoti hurumende iri kushandisa mapurisa kuti ityidzire vagari.
Uyezve vachikutu havaiti protest zvinotaurwa nehurumende. Vachikutu vanodeedzwa nemamwe mavillage head kumba kwachief. Saka zvaakutityisa kuti kumba kwachief kuenda kumba kwamambo zvaakusungisa muZimbabwe. Saka tiri kuti hurumende ngaisatyidzira vanhu. Hurumende ngaisavhundusira mavillage heads ari kuchilonga. Asi hurumende ngaivape information vanhu mavillage heads ari kuchilonga haasi against development but vanotoda budiriro munharaunda yavo.
Asi mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponya ati vati havasati vapirwa nyaya iyi nekudaro havakwanisi kuti padivi ravo.
To be honest, you are the first person to tell me about that report. I'm not even aware and I'm not aware of that case.
Mhuri dzinoda kusvika zviuru zvitatu dzakatarisana nekudzingwa munzvimbo dzavo. Kambani yeJane Diary yakavambwa nemhuri yekwaCoet muna 2004 pamwe nemekambani yekuEurope yeSpear Capital ine zvikamu 29 kubva muzana kana kuti 27% zveupfumi muJane Diary iyo yakatanga kushandira kuRedcape mudunhu reMidrands. Vakuru vakuru veJane Diary vanosanganisira vaAndrew Bradnick, vaNeva Coet, amai Cheryl Coet navaDale Archibald. VaCoet vanonzi murimi wechichena anowirirana zvikuru nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Hurumende iri kuti kurima soda remombo kuchabatsira kusimudzira varimi mudunhu rechiredzi iro risinganyatsoonaya mvura. Sora relusteni rinonzi rinomera zvakanaka munzvimbo dzakadai. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.